Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sehumwe hweurongwa hwavo hwekuedza kwavo kudzoreredza kuzvitonga kwenyika pamusoro pemigano yeAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotara kuti kuwedzerwe zvizere kushandiswa kwenzvimbo inochengeterwa vabva kure kana kuti Migrant Operations Center iri pakamba yemauto yeNaval Station kuGuantanamo Bay. Vachinyora vaTrump vakati kuwedzera kushandiswa uku kuchapa imwe nzvimbo yekuchengetera vasungwa vanoparadzi mhosva vanobva kunze kwenyika vari muAmerica zviri kunze kwemutemo. Pamusangano nevatori venhau vaTrump vakati kune mibhedha zviuru 30 muGuantanamo Bay yekuchengetera vanopara mhosva dzakaipisisa vanobva kunze kwenyika vanoda kukanganisa zvizvarwa zveAmerica. Vakati vamwe vacho vakaipisisa zvokuti havavimbe nenyika dzavanobva kuti dzingavachengete nekuti havadi kuti vadzoke zvakare muAmerica, nekudaro vachavaendesa kuGuantanamo Bay. Jeri rinochengeterwa vanobva kunze kwenyika paGuantanamo Bay rinoshanda zvakasiyana nejeri remauto rinochengeterwa vanopfurikidza mwero. Kubva muna 1990, jeri revekunze iri ragara richishandiswa zvakanyanya kuchengeterwa zvizvarwa zvekuHaiti neCuba zvinobatwa mugungwa. Chivakwa ichi changa chichishandiswawo zvakare munyaya dzerubatsiro kune vanotambura nekununurwa kwevanenge vawirwa nenjodzi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Caroline Levitt, vakati mutemo wechimbi-chimbi uri pamusoro peGuantanamo unobata matanho akambotorwa navaTrump ekuchengetedza miganho yeAmerica nekubudisa munyika vekunze vari kuparadzi mhosva vari munyika. Amai Levitt vakati vanoziva kuti vane dambudziko nepekuchengetera vasungwa muAmerica, nekudaro mutungamiri wenyika vanoona sekunge Naval Station iri paGuantanamo Bay ndiyo nzvimbo yakakodzera. Vakati vanobhadhara mitero vagara vari kubatsira nemari nechakare vachiti nzvimbo iripo. Vakabvunza kuti sei isingashandiswe. Vakati gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika riri kushanda nezvazvo sekutaura kuno. Vachibvunzwa paterevhizheni gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPete Hegseth vakati Guantanamo ndiyo chaiyo nzvimbo yakakodzera pabasa racho, vakati iyi inzvimbo yekuchengeterwa kwevanhu kwenguva pfupi uye ragara ritori basa reNaval Station paGuantanamo Bay kwekuti vanogona kuwedzera zviuru uye makumi ezviuru kana zvichikodzera kutamisa zvine hunhu vekune dzimwe nyika vari munyika zvisiri pamutemo uye kuvadzorera kunyika dzavakabva nenzira kwayo. VaHegseth vakapika vachiti zvakwana, nekudaro vave kudzoserwa kumisha yavo. Vakati Guantanamo Bay ndiyo nzvimbo yekupfuura nayo yakakodzera yekumbochengetera vakaipisisa vacho vose kusvika vadzoserwa kunyika dzavo, idzo sezvakajekeswa nemutungamiri wenyika vaTrump dzinofanirwa kunge dzakagadzirira kuvatambira munguva pfupi inotevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.